Kushayarisi giro uku kunouya apo vaJohnson vari kupomerwa mhosva yekutadza kutungamira nyika kusatevedzera mitemo pamwe nekupererwa nemazano ekufambisa nyika kuti ienderere mberi. Kusiya basa kwavaJohnson kwatambirwa zvakasiyana munyika asi vakawanda vachiti vatungamiri vemutunhu reAfrica zvikuru munyika vanofanirwa kudzidza kuti mutungamiri anogona kusiya basa kana joki ramuremera. Mumwe mugaro wemuchinhoi vaIsrael Nyandoro vanoti kusiya basa kwavaJohnson kwakanaka sezvo nhengo dzebato ravo dziri idzo dzanga dzisafare nekutungamira kwavo. VaNyandoro vanoti izvi zvinoitika chete kunyika dzine utongi hwejekerere mukufambisa nyaya dzezvematongerwo enyika.
Maonero atinoita tinoti zvakanaka nekuti vazhinji vevavo ndovanga vasina chivimbo navo ende uyezve mukatarisa sekubvunza kwamaita politics dzekunana London uku smart politics asi politics dzemunomu dzine kuti uri webato ripi.
Mutauri webato rinopikisa reMDCT vaWitness Dure vanoti kusiya basa kwavaJohnson kunoratidza zvinofanirwa kuitwa nevatungamiri vane nduramo uye vanenge vaona kuti vari kutadza basa.
Kunotiratidza yatingati muvono kana kuti example yezvinofanirwa kuitika munyika kana mutungamiriri aona kuti kutungamirira kwaari kuita hakusi kuunza hakusi kuburitsa zvinodiwa nevanhu.
Mukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClarence Maduku vanoti zvaitwa navaJohnson mucherechedzo wekuti vatungamiri venyika dzekumadokero vachine hana inovaudza kuti vatadza zvekuti havachakwanisa kuramba vachienderera mberi nekutungamira.
Sekuona kwangu kuresigna kwaita navaBoris Johnson chinhu chatinotambira nekuti zvaratidza kuti maitirwo ezvematongerwo enyika kunyika dzekumadokero vanoshandisa yatingati conscience ekuti munhu anotoonawo kuti zvichiri kuita ndirambe ndichiripo uye vazvematongerwo enyika zvichiri zvinhu zvine mahigh moral values or moral, high moral standing ekuti zvinofanira kuva nevanhu vanenge vaine ruremekedzo rwakati kuti.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachigara kuSouth Africa vamunjodzi mutandiri vanoti chidzidzo chikuru chinofanirwa kucherechedzwa alpiti. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachigara kuSouth Africa repiti. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachigara kuSouth Africa vamunjodzi mutandiri vanoti chidzidzo chikuru chinofanirwa kucherechedzwa ndechekuti vanoti chidzidzo repeat. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachigara kuSouth Africa vamunjodzi mutandiri vanoti chidzidzo chikuru chinofanirwa kucherechedzwa ndechekuti kana mutungamiri asarudzwa anofanirwa kuita zvido zvenyika kwete zvake.
Chimwe chikuru chatinodzidza ndechekuti vanhu kana vasarudzwa kuti vange vari mutungamiriri vanofanira kuisa mainterest enyika pamberi kudarika mainterest evanhu kana mainterest avo.
Vamutandiri vanoti havaone ukama hweZimbabwe neBritain huchishanduka.
Inyaya yeukama hweUnited Kingdom neZimbabwe handifungidziri kuti kuenda kwavaJohnson kana kuuya kwomumwe munhu kuchaimburuvha ukama ihwohwo pasina zvinenge zvaitwa from the Zimbabwean end. Ndofungidzira kuti international community iri clear kuti Zimbabwe inofanira kuita sei kuti itwe rehabilitate into the community of nations.
Mutevedzeri wemutauri webato rinopikisa reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vaOstalos Siziva vanoti vatungamiri vemuZimbabwe vanofanirwa kuziva kuti vanokwanisa kubva vamwe vachiuya.
Tikutarisirwo kuti demokrasi yedu ichamachiwa kuti vanhu vazive kuti office of the president ine udzamu, ine respect, ine dignity yainofanirwa kumaintainwa to the level and extent that if anyone brings the name of the office of the president into disrepute vanofanira kuti vasiye chinzvimbo kuti vamwe vanhu vatore chinzvimbo ichocho vachienda mberi.
Mutauri webazi rezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vakafadzwa mugwari vanoti wafa wanaka uye nyika inotongwa nevene vayo.
Vakuru vani vane shona yokuti wafa wanaka siya kwaita basa kwa Boris Johnson sa Prime Minister we United Kingdom. Nokutambira sekutambirwa kwakunoitwa nevana vekuUK nemaBritish anova aronga izvozvo. Asi isukuro kuZimbabwe sezanu PF tinoti nyika inovakwa zvenevene vayo kugotongwa zvenevene vayo saka zvokuti zvinenge zvaitika kuUnited Kingdom hatirwadziwi kana kubatikana kana kutsamwa kana kufara nazvo nokuti ndozvido zvaitwa nevanhu vekuUnited Kingdom.
Kanzi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chikuru cheUniversity of Zimbabwe vaprolific Matarutse vanoti kusiya basa kwavaJohnson kunoratidza kuti hapana munhu kana mutungamiri ari pamusoro pemutemo.
Isu chidzidzo chatiri kutora semuno muAfrica chakanyanya chandofunga ndechekuti mutema hausi unofanira kungotikorwa chero nani zvake. Angava mukuru wenyika vaBoris Johnson vakaita zvinhu zvakakanganisa chaizvo vari mukuru, saka semukuru apanishwa zvakare akaonekwa zvakakodzera kuti abve.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vachiedza kuumbiridza ukama nenyika yeBritain iyo yakabatana nedzimwe nyika dzakabudirira kutemera vatungamiri vehurumende zvirango ichivapomera mhosva yekutonga nedemo. Britain pakatora vaMnangagwa masimba muchure mekunge mauto apidigura hurumende yamushakabvu Robert Mugabe yakazora moyo ichiti vainge vakundikana kunza utongi hwejekerere muZimbabwe sezvaitarisirwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.